This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 25, 2014. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Saka ndingati ndo zvikuru zvataita. Tanga tifanira kutitaure nyaya yetuwa yamadzimai kumaprovhinsi akasiyana-siyana asi ata kuzokwanisa nekuti mai muchunguru vanoti vanga vasati vakagadzirira.
ZANU-PF yonetseka nekupedza matambudziko ari mubato iri.
Tichange zvetichitaura nyaya kuti toita sei kuenda kuZimbabwe itsva nezvipi zvinhanho zvinofanira kutorwa nenyika nezvipi zvinofanira kuitwa kuronga kuti nyika yedu isvike kuZimbabwe itsva.
MDCT yoita gadziriro yekongress iri kuitwa kupera kwemwedzi uno.
Unozviziva kana paramendi zvakapinda wani takatodizikana zvomuparamendi tiri warfare yedu haina kuminatsomira zvakanaka. Tine mari dzatinofanika kupuwa dzema project hakuna mari.
Vakarwa hondo yerusununguko vanoti vanodawo kupinda munyaya dzezvemangoda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF rinoti rave kuendesa kongresi yaro pamberi apo bato iri rine kunetsana kwakanyanya. Politibiro yebato iri yakaita musangano nemusi wechishanu uye munonzi mainge muine kunetsana kwakanyanya pakati pevari kutsigira mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nevari kutsigira gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri weZANU-PF varugare gumbo.
Tanga tichitaura nyaya yemagadziriro ekongresi yedu iri kuuya muna December. Tatenderana kuti todzosera nyambo yokuita musangano wenyu nevhiki. Tichatanga musi wa2 tichipedza musi wa7 December. Uchange uri kuHarare Civic Center Ground. Then tikatenderana nesimu yedu inonzi Accelerated Implementation of Zim Access ndiyo timu yedu. Then tikatarisa zvamalogistics zvichafamba sei zvese zvinenge zviri in order nekunyora central committee report yedu iri kugadzirwa. Saka ndingati ndo zvikuru zvataita. Tanga tifanira kuti titaure nyaya yetuwa yamadzimai kumaprovhinsi akasiyana-siyana asi ata kuzokwanisa nekuti mai muchunguru vanoti vanga vasati vakagadzirira. Saka tichazomita vhiki rinouya Wednesday tigoita zvese zvatina kuita nhasi.
Asi pane zvamakwanisa kukurukura kana kuzeya nhasi, pane zvamungati here tazozvisiyirwa hedu panzira asi zvanga zvichifananga zviitwe chimbi chimbi?
Tanga tatopedza padzima malights. Saka hapana zvamaifanira kuita zvatisina kuita.
Totarisawo musangano wenyu mukuru uyu wamuri kutarisira muna December nezviri zvatinonzwa zviri kuitika mubato pari zvino, pane zvamungataura here pamusoro pazvo?
Aiwa Jongani, ndakati inini zvatinoita zviri zvomusangano hazvisiri zvokutaura pamaradio kana pane media. Takati isu hai hatidi kutaura nenhau dzamapepa nezvimwe zvakadaro pabasa ratinoita mumusangano. Totanga taita basa, kana taita basa tokutaurirai sezvataita nhasi, taita zvataita tokutaurirai. Kana mukamirira mpaka next week takwanisa kudisika nyaya yetu hatichakutaurirai zvii zvinofanira kuita.
Mutauriri weZANU-PF varugare gumbo vari parunare muHarare. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti vari kuda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaone kuti hurumende yavo yava pacho uviri nekuti vave kunonga svosve nemuromo. sachigaro weZimbabwe Liberation War Veterans Association vaJabulani Sibanda vanoti vakatonyorera vaMugabe tsamba kuti vanoda kuita hurukuro navo. Nekune rimwe divi vakambotungamirawo sangano iri vaJoseph Chinotimba vakaendesawo tsamba kuna amai Grace Mugabe kuti vasvitse kuna vaMugabe zvichemo zvavo. Tabata vaChinotimba kuti tinzwe nezvavari kuda.
Unozviziya kana parliament zvakapinda wani? Takatodzikana zvomuparliament. Tiri warfare leader ina kumina tsomira zvakana. Tine mari dzatinofanika kupuwa dzema dzema project. Hakuna mari. Takange ipuwa gore rimwe chete haina kuzowanika futi. Saka dzodzi zvichemezo zvondo zvatiri kuda kunoti through our mind. Tikandovapira netsamba yedu yatichanyora manheri ano. Kuti chienda mupawo mukuru kuti vationewo. Tine nyaya dzemadiamond. Tine nyaya dzemigodhi. Dzese izvozvezvi. Tiri kuti chitipaiwo chidimbu semaoveterans. Mutipo license rokucheka nokusuka madiamonds. Madiamonds ese anotorwa nevanhu opindawo through mumaoko emaoveterans. Kana mari dzatinochema dzechikoro paringa pasina.
Vakambotungamira sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaJoseph Chinotimba vari parunare muHarare.
Yo, cool it, babe guy.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief
Gia. My Instagram.
Yeah, man.
Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweeter. Doro tadira basita, father, bari basita, father, gana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini dinoitwa Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, father. Magatera Studio 7.
Bato reMDCT rinoti ragadzirira kuti ringe richiita Congress yaro iri kutanga svondo rinouya kubva musi wa 31 Gunyana kusvika musi wa 2 Mbudzi. Mukuzeya nyaya iyi, Gibbs Dube weStudio 7 abata vanoronga mabasa mubato iri vaNelson Chamisa.
Zvinangwa zvemusangano nezvakasiyana-siyana zvemusangano zvichange zvichivandudzwa kubumbiro remutemo, zvichange zvichivandudzwa kunyaya dzezve mirayiro ichange ichitsvetwa, zvichange zvichigadziriswa nyaya yeurongwa hwezvematongerwo enyika, tichivandudza nekukwenenzvera kuti tive bato rinogona uye rekugona. Tichangezve tichitaura nyaya dzekuti toita sei kuenda kuZimbabwe itsva, nezvipi zvinhanho zvinofanira kutorwa nenyika, nezvipi zvinofanira kuitwa kuronga kuti nyika yedu isvike kuZimbabwe itsva, tigova nerusununguko.
Saka munofunga kuti muchabuda sei kukongresi yenyu? Munenge makabatana kana kuti zvinenge zvichikambaira?
Aiwa, musangano wedu unonwisa mvura mukatarisa maprovinsi edu, Wereshenga, dzapinda ikoko, neMhandara neMajaya vari kuzvigaro zvakasiyana-siyana kuratidza kuti musangano uyu unonwisa mvura. Musangano wakanaka, musangano unotidadiso.
Vanoronga mabasa muMDCT vaNelson Chamisa vari parunare muHarare naGibbs Dube weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi muri kuchipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Taita rombo rakanaka nhasi kunge tiine hurukuro nevakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reAfrican Democratic Party, amai Marcelina Chikasha. Amai Chikasha vachatitsanangurira kuti sei vakafunga kuti ivo vatange bato rematongerwo enyika, uyezve kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino tichitarisa mapisha-pisha ari mumapato akawanda akadai seZANU-PF neMDC pari zvino. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nemadzimai. Mai Chikasha.
Maita henyu, tinofara kuti tifiedzawo kuti tikurukure nemi.
Ngatitsananguriro kuti bato renyu rakamirira chii uyezve makaritanga rini?
Bato iri rakatanga muna April mugore rino muna 2014. Takangoona kuti muZimbabwe pane kakusawirirana nekungotambura kwakuita vanhu, tikati panzvimbo yekungotaura senyaya, regai tiise musoro pamwe chete tione kuti hapana here mhinduro ingabude pakati pedu tikanyatsozvipira kuti tibude nemhinduro kune nyaya yatatarisana nayo iyi.
Takatarisa kuti pari zvino pane mapisha pisha mubato reZANU PF pakati pemudzimai wemutungamiri Mai Grace Mugabe nemuteedzeri wemutungamiri Mai Joyce Mujuru. Izvi zvinokupai mukana here wekuti imi muwanikwewo muchipinda ipo pavari kunetsana pakadai pari zvino sebato?
Ndingangoti semudzimai anotungamirirawo rimwewo bato renyaya dzeutungamiriri hwenyika uyu, hazvindifadze kuona vanhu vachipopotedzana kana vachitukana, nekuti hazvipe tarisiro yakanaka kune vana vari kukura vati kuedza kutungamirirawo sevatungamiriri. Asi zvinongotipawo mukana wekurakidza kuti dai tikadanana, tikashanda, tichitarisa kuti Zimbabwe ibudirire tiri pamwe chete, ndizvo zvinogona kuti chii kutipa maansa sevana veZimbabwe. Saka tiri kurwadziwa nazvo nekuti vanhu vakawanda vari kuchema, vamwe vari kuvagumbuka, vamwe havachada kana zvekugara muno, vakutotuta zvinhu zvavo vakuti takunogara kune dzimwe nyika. Saka izvozvo zvinorwadza nekuti vana veZimbabwe vanofanirwa kugara muno. Asi tichidarowo futi zvinotipawo mukana wekutaura kuti aiwaka panzvimbo yekutiza madikuya QADP toisa musoro pamwe chete tofunga kuti dambudziko ratatarisana naro iri tingazviita sei kuti zvigadzirike.
Bato renyu rinomirira chii uyezve zvii zvamuri kuitaura imi kuti mukwezve vatsigiri? Tichitarisa kuti pari zvino pane mapishapisha akawanda ari kutarisana nenyika.
Tinongotaura zvakangonyorova nyorova kungoti vanhu havafanirwe kusawirirana sevanhu vatema, nekuti mukatarisa kune dzimwe nyika dzakabudirira kunana America, kunana UK, vakaita yatinoti vision yenyika yavo, vari pamwe chete vakati tida kuti nyika yedu ive developed, tingaita sei kuti nyika yedu ive developed. Saka isusu ndo zvatiri kutaurawo kune vana vemuZimbabwe kuti isusu kana tichida kuti ikonomi yedu igadzirisike, nyika yedu ishande zvakanaka, vanhu vese vawane pekugara, vawane mabasa, vawane mvura yekunwa yakachena, vawane school fees dzekuti vana vaende kuchikoro, tinofanirwa kuita sei?
Zviri nyore here kuva mudzimai ari mune nyaya idzodzi dzematongerwo enyika uyezve muri kutambirwa sei?
Vanhu vemuZimbabwe ndofunga vanhu vangogarawo vangori nerukudzo, vanongoremekedzawo madzimai. Nyangwe tichiti zvedu society yedu yemuno muZimbabwe inotongwa nevarume, asi tikatarisa even tikadzokera kunana 1980 pane zvakawanda zvakaitwa zvekuti vanhukadzi vasimukirewo vatange kutorawo zvinzvimbo zvakasiyana siyana munyika munomu. Saka ina hapana zvandambosangana nazvo zvandingati vanhu havasi kunditambira zvakanaka nekuti ndiri munhu wechikadzi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Mai Marcelina Chikasha.
Maita henyu nekundikoka.
Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mpanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achiripa chirongwa Upenyu Wedu, Our Lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nesangano re Youth Forum mudunhu reMasvingo. Muhurukuro yedu tinasa chigaro wesangano iri mudunhu reMasvingo vaMako Shoko. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 vaShoko.
Hako kwa mure.
Aiwa, kuno tinotamba vaShoko. Nhasi tati timbopinda mudunhu renyu ramuri reChiredzi. Tinzwewo mabasa ari kuitwa nesangano renyu reYouth Forum.
Sangano redu Youth Forum riri kushanda zvakaomarara kuita kuti dunhu reChiredzi rive dunhu rinoonekera zvikuru. Kutanga pawiki iyi yetiri, ndakaona maresolutions atanga takatenderana, vakatorawo vagari vamwe vemuChiredzi kuti vabatsire pane kuvhura nzvimbo inofamba nemvura. Zvanga zvakafutsirika kwemakore akawanda zvikuru.
Nderipi rimwe basa riri kuitwa nesangano renyu?
Vakomana nevasikana vamwe vechidiki vakatorwawo kuti vave vanobatsira mukuitwa kwekuvhurwa kwenzvimbo idzodzo. Asi chikuru chiri kuitwa nesangano redu reforamu ndechekupa ruzivo kuvanhu kuita kuti vawanike vachataura nhunhu dzavo kana zvichemo zvavo kukanzuro maenge kana kuti mumaererano nekugara mudunhu ravo kuti ine raoneka rakachena panguva zhinji. Tinoziva kuti nzvimbo yedu yechiredzi inzvimbo inobatikana neumhutu, aya itinoti mamosquito. Zvino kana nzvimbo ikange yaita kuti mvura inoungana, inobva yaita kuti mosquito dziye dzinobereka dzizova dzinokanganisa zvikuru utano hwevanhu vegari vemuchiredzi.
Vashoko, tikadzora ndangariro zvishoma, tinoona kuti pakamboita dambudziko kanzuro ichipomera mhosva vanoita zvekutengesa zvinhu ava kuti ndo vamwe vari kukonzera mamwe matambudziko etsvina nezvimwe zvakadaro. Dambudziko iri rakazogadziriswa sei?
Vazhinji vanotengesa zvinhu izvi muchiredzi vakomana nevasikana vechidiki. Unoziva Jonga kuti makore ano zviya zvinonzi mabasa chaiwo chaiwo kana kuti makambani wanguva huroto kuvakomana nevasikana vechidiki. Saka isusu vakomana nevasikana vechidiki takaona zvakakodzera kuti tidzidzisane, asi kune masanganowo mamwe atinokumbira ava kuisa mabhini kuitira kuti panguva dzose dzose vanhu vanokwanisa kunoonga marara vakomana nevasikana vechidiki pane nzvimbo dzavanoshandira vachimapisa vachimaisa mukati nemabhini kuitira kuti nguva inowanikwa ichaitwa kuti mabhini aya asimudzwe kana kuti collection itwe yemabhini. Nzvimbo iyoyo dzinofanira dzakaita sekuchena zvakanaka.
Kunze kwenyaya dzekuchenesa guta, ndeapi mamwe mabasa amuri kuitawo sesangano?
Sesangano reYouth Forum, unonzwa iwe Jonga kana tichitoti Youth Forum, ndo vakomana nevasikana vechidiki vachine ropa rinomhanya mhanya vachinoona kuti vanokwanisa kugadzira nyika. Saka seYouth Forum tine mabasa mazhinji etinoita. Unoziva kuti kumenyaya yeconstitution panguva dzino kumbiro redu remutemo tiri kufamba tichidzidzisa uye kusupplya makopies econstitution tichidzidzisana maringe nekodzero dzevanhu especially paya article inonzi chapter 4 inobata nezvekodzero dzevanhu ndiyo yetinonyanya kubata nayo tichidzidzisana kodzero dzevanhu vasikana nevakomana kuti vave vanova vari well equipped panyaya dzekodzero dzavo nekuti munhu akaziva kodzero yake anokwanisa kutaura kana kutimanga kodzero yake.
Manga makateerera kuna sachigaro wesangano revechidiki reYouth Forum mudunhu remasvingo vamakoshoko muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Tombotarisa nhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League iriko mangwana. Buffaloes ichatamba neHarare City kusakubva, Triangle ichitamba neCapes United kuGibbo Stadium, Dynamos nechapungu kuRufaro Stadium, kuchitiwo Highlanders neChicken Inn kuHartsfield. Kokambo dande kubva kuna mushakabvu chioniso marayire naja praiser tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. MDCT yoita gadziriro yecongress iri kuitwa svondo rinouya. Vakarwa hondo irisununguko vanoti vanodawo kupinda munyaya dzezvezvicherwa. Kunetsana muzanu PF kunoenderera mberi sezvo politibhiro yebato iri yakasangana nezuro isina kupedza matambudziko ari mubato. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina, Gibbs Dube.